Vatsigiri veZANU-PF vanosvika mazana maviri nhasi vaungana pamuzinda webato ravo muHarare vachiti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzekuHarare South dzekutsvaga anomirira bato iri musarudzo dzeparamende. Vatsigiri veZANU-PF ava vanga vakatakura mapepa ane zvinyorwa zvakasiyana-siyana uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi musatipe vanhu vatisingade kuti vatimiririre uye zvimwe zvinyorwa zvanga zvakanzi Hubert Nyanongo ngaadzoke. VaNyanongo avo vanga vachimirira Harare South muparamende vaakunokukwidza kunyanga South mushure mekuhwina musarudzo dzemapuraimari. Vatsigiri veZANU-PF ava vanga vachiimbawo vachiti havasi kuda kumirirwa navaShadrack Mashayamombe avo vanonzi ndivo vakakunda musarudzo dzemapuraimari dzakaitwa neZANU-PF kuHarare South. VaMashayamombe ndivo vachamirira ZANU-PF kuHarare South musarudzo dzeparamende. Asi vatsigiri vebato iri vanoti sarudzo hadzina kuitwa zviri pachena vanga vachiti vaMugabe ngavapindire munyaya iyi. Kuratidzira kwanhasi ndekwechipiri kwaitwa nevatsigiri veZANU-PF zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nemuvhuro pamuzinda webato iri. Studio 7 yarambidzwa kupinda pagedhi rinopinda pamahofisi eZANU-PF aya nemapurisa anochengetedza muzinda webato iri. Zvinonzi kuratidzira uku kwazomira mushure mekunge sachigaro weZANU-PF muprovhinsi yeHarare vaAmos Midzi vaudza vatsigiri vebato ravo ava kuti vaMugabe vanga vasiri kukwanisa kutaura navo nhasi sezvo vanga vari musangano wePolitburo munonzi manga muchirongwa urongwa hwokuparurwa kwechirongwa chebato iri chekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. VaMugabe vakatarisirwa kuparura urongwa uhu nechishanu pamusangano uchaitwa kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfields. Nekune rumwe rutivi, MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai yakatarisirwawo kuparura urongwa humwe chetewo nemugovera kumarondera. Hatina kukwanisa kutaura navaMidzi pamwe nemutauriri weZANU-PF varugare gumbo kuti tinzwe divi ravo panyaya idzi. VaGumbo vati havakwanisi kutaura nekuti vanga vari musangano wePolitburo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.